rangu ndekuti chakakosha kuti madzimai avhoterwe inyaya yekuti vanenge vatopindawo pamakwikwi ekuda kukwikwidza vokambena vovhoterwawo on merit. Ndoona kuti zvinenge zvakanyanya kukosha kuti vanhu vagare vangopindawo semapindiro anoita makaundapati edu echirume, kuti kana munhu akagara akambenawo akataura zvaari kuda kupa vanhu, vanhu vakamuvhotera, zvinenge zvichipawo confidence even kune yavhoterwa kuti ave aine chinzvimbo idzodzo. Ende zvinongoburitsawo kuti madzimai kana vakange vasarudzwa vanokwanisa kumiririra zvavari kufunga kudarika zvatinomboita zveproportional representative zvezvo, zvekuti munhu anenge asina konstituensi yakamirira kana kuti asina manifesto yake yaakaitawo yaanenge asina kusofira.
Asiwo tichimbotarisa kuti musarudzo dzapera dzemutungamiri wenyika, amai Hillary Clinton vakakundwa navadonald Trump, vamwe vachitofungidzira kuti madzimai akati wandei haana kunge achivavhotera. Asi apa tiri kuona kuti madzimai vakazoitawo chisungo chekuti varikuda kuti vavhoterwe kupinda mumatare epamusoro muno muamerica. Pangawanikwe chidzidzo chipi?
Chandinoona chidzidzo chikuru panyaya yesarudzo dzemutungamiri wenyika dzakamboitika amai Clinton akasabudirira ndechekuti as women we should not give up. Because tikatasa izvozvizvi tatione vakadzi vakawanda vakapinda mune zvematenderero enyika ever since, even though pakamboita kukundikana pakupinda paupresidendi. I think inyaya inenge yakakosha yekuti vanhu havaite give up and vanhu vanoramba vakabatirira pane chavanobhiliva. Because kana tichibhiliva kuti women can do it, you cannot be stopped because umwe mudzimai akambotadza kubudirira. Ndodako kuti even vanhurumewo vanombotadza kubudirira but they don't stop. Saka tinoda kungokurudzirwa kuti madzimai even zvakaoma kana kuti zvichinetsa vanofanira kuramba vachishingirira vorega kugive up because vanotozongopedzisira vabudirira.
Tochitarisawo panyaya yekutyidzana kwemadhemocrats nemarepublicans. Tiri kuona kuti iko zvino madhemocrats ndo vanenge vane nhengo dzakawanda mudare rehouse of representatives, asi kusenate uku marepublicans achiri akawanda, uye kuwhite house kuhofisi yemutungamiri wenyika kune marepublicans zvakare. Iko zvino hurumende yakavharwa nenyaya yekusawirirana kwemapato mairaya. Munoona paine chingagadziriswa here apa nedare idzva ratanga kupinda iri?
Maondero angu ndeyekuti kana vanhu vachingowirirana vachifamba nepfungwa one vanogona kuti vavhotere chinhu zvavanenge vachibhiliva vari even though vakasiyana mapato. Zvinova zvinonyanyoratidza kuti tichidzokera kunyaya dzemadzimai kuti sometimes pachinhu chavanenge vachida kuti vaachivhe chinenge chisinei nezvemapato avo but chinei nezvekuenderera mberi kwenyika. Munhu anogona kungoti aite decision inenge iye achiona zvichiilike zvakamunakira zvisinei nezvebato raari kubva.
Mubvunzo wekupedzisira, takatarisawo mashandiro amunoitawo nemadzimai muno muamerica, mungati vanopiwa riremekedzo here?
Maonero andinozviita vanopiwa riremekedzo because ndakambowanawo mukana wokuatenda mapicnic rally aikambena mamwe madzimai kustate yandinogara kuminnesota kutori nemudzimai akawina musomali american. Ndakamboatendawo rally yavo ndakaona makambenero avaiita ndikaonawo kuremekedzwa kwavaiita zvekuti pavakanzi vahwina ndakaona kunyange kufara kwaiita vanhu kuti vanhu vanenge vasingatakuti mudzimai kana kuti ndeverudzi rwuti but vanhu vanenge vasingati kapasiti yemunhu yekutonga nekuarticulata maissues ake. Ende even chandinonyanyawo kufarira nechekuti even pamadzimai atitaura nezvavo pane madzimai echidikiwo vasiri vanhu vakura chete but unoona kuti kana wacho uri kwese kumadzimai echikuru nemadzimai echidiki sandinoona vane kuremekedzwa kwavanoitwa panyaya dzezvematongero enyika.